hongu kune varairidzi vamwe vari kushungurudzwa nevakuru vezvikoro, asi regai nditi havasi vese vakuru vezvikoro vari kudaro. Asi kuti vakuru vezvikoro vane muchuchu, vakuru vezvikoro ava vanonyorerwa tsamba kubva kuna DSI, dzimwe dzinenge dzichibva kuprovhinsi, kuti tipei mazita. Mamwe anenge achinzi tipei mazita mangwanani na8, kwozonzi tipei mamwe mazita na12, mozonzi tipei mamwe mazita na4. Saka kune vane muchuchu vamwe, vamwe vachiri paacting capacity, vanomhanyira kufunira varayiridzi kuti dai madzoka kuchikoro munodzingwa basa, nokuti kuchikoro hakuna mira zvakanaka. Kune vamwe vakuru vezvikoro vanofunga kuti zvikoro ndezvavo, saka vanorwadziwa vakatoona varayiridzi vatadza kuuya kuchikoro nemhaka yeincapacitation.
Tiri kunzwawo kuti kune varayiridzi vari kutyisidzirwawo zvakare, vachinzi vari kupiwa mazuva ekubuda mudzimba dzepazvikoro zvavari kugara. Zvakamirawo sei?
Vamwe varayiridzi ava ndivo vanogara pazvikoro, saka vakuru ava vanoenda kune vamwe vanhu vepanze, tingati mayutsi nemamwewo marogowo veterans, vouya vachivhundudzira varayiridzi pazvikoro kuti nokuti imwe muri incapacitated tava kuda kukupai mazuva okuti muchibuda muimba yamunogara, because pano panongokwanisa kugarwa naticha chete anenge achienda kunodzidzisa kuchikoro. Saka zvinhu zvinoremera murayiridzi wekuti iye haana mari yokutoti kunototsvagawo mari yokuti vana vake vadye apa apa onzi chibuda mumba. Saka ndokumwe kupatawo kunongoitwawo navamwe vakuru vezvikoro, asi regai nditi havasi vese, vamwe vakawanda tinavo paincapacitation.
Pane hurongwa here huripo Dr. Joe? Pane hurongwa here huripo Dr. Joe wekuti kuramwa mabasa pavarayiridzi ikoku kugadziriswe?
Isu takangomirira musangano watakaita naminista weeducation neopublic service, vakati vachaendesa kucabinet, takamirira kuti tinzwe kuti cabinet inoti kudini, mukuru wenyika vamunangagwa vanoti kudini. Asi tinongofunga kuti dai vava nomwoyo munyoro kuti zvikoro zvikwanise kuti varayiridzi vadzokerewo vatiche vana vayambuke pavari apa, nokuti ramangwana revana harikwanisi kuti rijeke kana varayiridzi vasina kupiwa mari.
Asi kune vamwe here varayiridzi vari kuendawo kumabasa?
Hongu, variko vashoma varayiridzi vanikati about 8% vari kuendawo, asi vachienda kuchikoro uko havasi kunoticha. Varayiridzi ava vanoenda vonologa vobva vadzokera kumba. Saka ivavo vashoma, hongu vari kuenda, ende vachinji vavo ndo vaya vasingadi maunion, vanenge vachinyeperwa kuti maunion anoda kuita zvekubvisa hurumende iripo. Isu hatidi kubvisa hurumende, ishu yedu izelebha ishu yokurijisa kumasalari avarayiridzi